Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 17 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Meya veHarare vaJacob Mafume vanorumbidza zvikuru vashandi vepakiriniki yemumbare. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti kugadziriswa kweHuman Rights Commission kuti basa rayo rinangane nebumbiro remutemo wenyika chinhu chinofanirwa kuitwa nekukurumidza. Sangano reZimbabwe National Students Union ZINASU rinoti rakaparura chirongwa chekupinda muzvikoro zvepamusorosoro richikurudzira vadzidzi kuti vanyorese kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti havana kufara nezvavakaona pavakashanyira nzvimbo yembare nezuro. VaMafume vanoti zvavakaona pakiriniki yeEdith Opperman zvakavanetsa sezvo kiriniki iyi isina nzvimbo yakakwana asi ichiona vanhu vane zvirwere zvakasiyana-siyana vanoita mazana mana pazuva, ukuwo vana vari pakati pemazana mashanu nemazana matanhatu vachibarirwa pakiriniki iyi. VaMafume vanoti ivo nekanzuro yavo yava kutanga basa rekugadzirisa kiriniki iyi kuti iite basa riri kutadza kuitwa nezvipatara zvikuru, vachiti vachati zvimwe zvivakwa zviri paEdith Opperman zvipuwe kiriniki iyi kuti ikure igokwanisa kubatsira vanhu zvakanaka. VaMafume vanorumbidza vashandi vepakiriniki iyi zvikuru, vachiti zuva nezuva vanoita basa rakaoma uye rakawanda, naizvozvo vanoda kugadzirisa zvinhu pakiriniki iyi.
Ndakaona pari kushandwa zvakanyanya pakiriniki. Panoita maservices akasiyana-siyana. Vanoona vanhu 400 pedei vane zvirwere zvakasiyana-siyana, nevamwe vanenge vari panyaya dzezvirongwa zvemaARVs. Then panobatsirwa vana vanodarika ivo 500 to 600 per month vanobva kumativi mana enyika. Maternity home iri busy, pari kushandwa zvakasimba panzvimbo yakamanikana diki diki yatotaridza kuti aiwa pari kuitwa basa. Takaona iri shishi iri barira mhanya, vamanesi achishanda zvakasimbarara.
Chamusina kufara nacho chii? Pane zvamakaona here zvinoda kugadziriswa?
Ndakaona zvinogadziriswa. Spesi yatiri kushandira idiki diki, asi chinondishambisa ndechekuti pane mabuilding maviri, Carter House nePageant House. Dzimba idzodzo ndakabva ndadziti aiwa ngadzipuwe hospitari or clinic tigadzire yatinoti iyo enhanced polyclinic. Mabuildings awane 3 stories, tichaita kuti marooms acho iwawo aite maward, vanhu vakuwedzere capacity, mahospitari arape vanhu. Iri pedo nembare, saka tikaikudza inobva yaita hospitari huru. Tikaita matheatre, inokwanisa futi kuita referral hospital yedu, nokuti hazvina zvazvotibatsira kuti tirambe tichiindisa vanhu kugomo nekuparire nyatwa. Mahospitari akavakwa kudhara-dhara tisati tawana rusununguko. Tinofanirwa kutaridza kuti nyika iri kuindirira mberi, tovaka mahospitari pambare ipapa anokwanisa kuitika zvinoitika pagomo, zvakafanana nemasesarian operations evana nemamwe maoperations madiki diki atingangoti ese ange achiinda kundoitirwa kumahospitari akavakwa munguva yanaSmith.
Mari yacho munofunga kuti ichawanikwa here? Ingabva kuti
mari inowanikwa? Tine madhona anotibetsera ipapo, vari kutipa programu yekuti tikabetsera vanotambura tinowana mavaucha pakazvarwa mwana akapuwa voucher tinopuwa 300 US mari iyi inokwanisa kushandisiwa kugadzira then tine vemakambani vaita mari zvikuru muHarare pane vakatotibetsera vesimbisa brands vakatibetsera kugadzira ma two floors Beatrice Hospital asi titoriri nguva kuwana vanotibetsera kuti mawadzi wavo ange ave nemubhedha pange pakashongedzeka matheaters agadzirike uyezve isusu sekanzuro tine mari dzatiri kutora kuvagari vemuHarare mari idzodzo dziri nani kuti dzishandiswe kugadzirisa nzvimbo dzakaita seidzodzo mumbare munobudisa mari yakawanda zvikuru ichiinda kumakanzuro nekuhurumende asi mari iyoyo inotorwa mumbare inogadzira nzvimbo dzimwe nzvimbo instead yekugadzira mumbare makare
munotarisira kuti muchawana zvitsigiro here kubva kuhurumende nevamwe vanokwanisa kupindira munyaya iyi munotarisira kuti pane zvibinga mpingi zvamungasangana nazvo
anoramba zvakadai anenge achitori muroi handitarisiri kuti pane angamira mberi kwezvinhu zvakajeka zvandiri kutaura pane angaita bongozozo nepfungwa dzandataura idzi dzakateshera dzinofadza dzinomwisa mvura kana wapikisana nezvizvi uri nhunzva tunzva nhundira tsime marapa tsetsetse unenge usingadi kuti vanhu vabudirire vanhu vafare munyika yembare kana munyika yezimbabwe nekuti ndava munhu wese vazhinji vari kuuya vachibatsirwa pakliniki idzodzi dzatataura
avo vange vari meya veguta reHarare vajacob mafume vari parunhare kuHarare nestudio 7 gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenned masiye vanoti kugadziriswa kwehuman rights commission kuti basa rayo rinangane nebumbiro remutemo wenyika chinhu chinofanirwa kuitwa nekukurumidza vachiti kana izvi zvikaitika zvinoratidza kuti human rights commission inenge ichiita basa rayo pasina kumbunyikidzwa hurumende yakazivisa svondo rapera kuti bhiri rehuman rights amendment bill richagadziriswa kuti ripinde mugwara rinoenderana nezvinodiwa nenyika zhinji dzepasi pose sezvinodiwa mugwaro reparis principles on national human rights institutions vamasiye vanoti kana izvi zvikaitwa zvinenge zvapinza zimbabwe mumhuri yenyika dzakawanda
kugadziriswa kwehuman rights commission kuti kunangane neconstitution zvinhu zvatingati pachirungu zvinhu zvinotambirika pachiona and tinoti kana izvi zvakaitika zvinoitisa kuti human rights commission ive iri organization inoita basa rayo pasina kumbunyikidzwa kana pasina yatingati influence yegovernment sezvatinogara tichingonzwa zuva nezuva kuzimbabwe kuti mainstitutions edu muzimbabwe ari captured by certain individuals kana kuti hurumende izvi zvunhu zvokuti kana vakaanlina mandate yehuman rights commission neconstitution nemainternational best practice zvunhu zvinova zviri zvinhu zvisingawo zvisionekwa zvichiitika muzimbabwe
vamasiye kugadziriswa kwehuman rights commission kuti basa rayo rinangane nebumbiro remutemo kunokosha zvakadini uye basa rehuman rights commission nderei chaizvo
Human rights commission isangano rinofanirwa richiona kana kuongorora nyaya dzekutyorwa kwekodzero muzimbabwe isangano rinofanirwa kuva riri iro rinova richinzwa nyaya dzese dzekutyorwa kwekodzero richiongorora zvekare richiita anonzi mainvestigations richipawo futi mutongo wayo nemarecommendation but iyo in terms of constitution haina hayo masimba ekusunga but ine masimba ekurekomenda ichipawo yatingati masuggestions kana kuti maviews ayo ekuti nyaya dzekodzero muzimbabwe dzinofanirwa dzichifambiswa sei tichitarisa nyaya dziri kunetsa muzimbabwe kunyanyanyanya nyaya dzokusungwa kwevanhu vanoratidzira kunyanyanyanya kusungwa kwevanhu vemapato anopikisa kana kuurawa kwe madzimai kana ma activists uyezve nyaya dzinga dziridzo dzesivu ne politics but dziri nyayawo dzinoonawo nemagarire evanhu kusanganisira nyaya dzakaita sekushayikwa kwemvura mune amumatunhu kana kunyaya dzehealthy kana kuti nyaya dzevana iko zvino pane nyaya dzemadrugs dziriko inyaya idzodzo dzinobata zvekare nyaya dzekodzero dzevanhu muzimbabwe tichiona kuti hurumende inofanira kuve ichirespekta marights tichitarisa nyaya idzodzo saka zvinhu zvokuti kana Human Rights Commission yakapuwa masimba ayo yokuti iongorore nyaya idzodzodzo pasina influence kana kuti pasina kumbunyikidzwa zvinhu zvinova zvichipa uremu muinstitution iyo yehuman rights uyezve inoitisa kuti vanhu vakawanda vafarewo kana kuti vasununguke vachienda kusangano rakadaro vachiziva kuti kana iro sangano iroro rakataura zvarataura zvine udzamu uyezve zvinotererwa nekuti vari kuzvipa vasina kwavakarerekera ndatenda
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti haasi kufara nekunonoka kwehurumende kubhadhara mari dzedzidzo dzevana vavo mwedzi minomwe yapfuura hurumende yakavimbisa kuti ichange ichizobhadhara mari yedzidzo yevana vatatu pamurayiridzi senzira yekuvarerutsira kuoma kwakaita zvunhu asi mari idzi hadzisati dzabhadharwa nazvino mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takwaafira zhou vanoti hurumende inofanirwa kuzadzikisa zvayakavimbisa uye inofanirwa kuwedzera mari iyi sezvo zvikoro zvakakwidza mari yedzidzo zvokuti mari yavakavimbisa haichakwani kubhadhara zvikoro izvi
nyaya yokubhadharira mari dzeschool fees dzevana vavarayiridzi inyaya yanetsa yachinja kakawanda wanda hurumende ichichinja magol posti pari zvino ndinofunga kuti varayiridzi vakatombofila mafomu kanokwana kana hurumende yaiti inoda kuti ibhadhare iyo asi zvinenge zvavakuratidza kuti hurumende yava kubvumira nezvakataurwa navarayiridzi kubva pakutanga kuti benefit ngaiuye muakaunti yomurayiridzi saka tichitaura kudai hurumende iri kuti varayiridzi vane vana vanoda kubhadharira ngavafile mafomu zvekare
saka mungati chikuru chanetsa apa ndechipi dr joe
chikurukuru chanetsa kufamba kwevarayiridzi vachienda kuzvikoro kunodzidza vana vavo kuti vanopiwa mapepa anoratidza kuti maschool fees anenge ari marini uyezve chibvumirano changa chiri kuti hurumende inobhadhara kubva kwoto rokutanga ra2022 asi hationi zvichibuda mugore rino zvinoratidza sokuti nyaya iyi yada kubatanidza maringe nekampeni dzezanupf kuda mavhotsi kuvarayiridzi gore nouya saka tinoona sokuti zvichida zvichaita gore nouya varayiridzi vachizopiwa mari mumaakaunts avo asi zvoita sokuti zvava zvokukampena uyezve tinoshungurudza varayiridzi ndochokuti vane vana pari zvino vanga vari muo level vamwe vari mua level kuti vana vanenge vapedza ava vachazonge hurumende ichiita ona up promise yokubhadhara kubva kotoro rokutanga gore rino zvinenge zvinoratidza kuti zvingangoramba zvekare mari yanga iri pachibvumirano yekuti hurumende ibhadhare 20,000 ndiyo zvayo ngati chibvumirano asi hurumende yakangoofa kuti inoda kubhadhara 20,000 pamwana woga woga pakotoro roga roga asi mari iyi kusvika gore rinouya imari inenge yakokotewa neinflation isi sina chowiri chokuti varairidzi vakatosisa chichemo kuhurumende kuti vanga vachida kuti dai hurumende yabhadhara hayo kana $200 iri mari inoenda kuschool fees zvingava zviri nani nokuti maschool fees akawanda pari zvino akupfuura even kuma $300 pakotoro rega rega.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuunganidza mazita evanofanirwa kubhadharirwa kuti ibhadhare mari dzedzidzo idzi nokukurumidza.
Hurumende yakamirirwa nebazi reprimary nesecondary education iri kutori mushishi izvezvi kugadzirisa kuti varaidzi vabhadharirwe school fees yevana vavo vegore rese ra-2022. Tiri kutokolekta information yese nedata rese uye mari iyoyi ichapinda nepapero.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vadzidzi vezvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti rakaparura chirongwa chekupinda muzvikoro zvepamusoro-soro richikurudzira vadzidzi kuti vanyorese kuvhota kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Mutungamiri weZinasu vaBenon Ncube vanoti sangano ravo riri kubatsira vadzidzi nechekufambisa kuenda kunonyoresa kumahofisi eZimbabwe Electoral Commission nekuvadzosera kuzvikoro zvavo, uye urongwa uhu huri kutambirwa zvakanaka kwazvo nevadzidzi avo vavanoti vari kubuda neuwandu kunonyoresa.
Zvatakaita ndezvekuti takaona kuti pane vechidiki vashoma vari kuvakaridza pakuvhota. Saka isusu tikabva taona kuti isimba redu rakawanda kuvadzidzi, isusu tine maSRC akawanda atakahwina. Saka tikatora maSRC members edu atakaona nevanhu vedu vakativhotera ivavo tikavachinja kuti vatarise nezvevoter registration. Saka every institution ine vanhu vedu iri kutofadira nezvevoter registration. Zvatoita ndezvekuti toti mastudents edu aunganidze vanhu vasingaurevesa kuvhota akaunganidza panzvimbo wani ndobva tavatsvagira transport yekuti tinovasiya vachizoita kuvhota. Tinovatora tovadzidzisa futi kuchikoro. Ini tiri kuzviita izvi wiki, ini tiri kutogona kutobata manhamba vagona kutosvika an average of 80 per week in different institutions are in Zimbabwe.
Urongwa hwamuri kuramba muchiita here hwekuti vanotakurwa vachinovhota kana kuti muri kudaidza vezeki vachiuya vachivanyoresa muzvikoro izvozvo?
Tofarira kuti vezeki vagone kuuya kuzotibetsera nekuzoridzipakana kuchikoro, but communication dzedu ipapo dziri kunonoka kuchiwa neresponse. Saka takatoona kuti zvinani kuti takabirira kuti vataure kuti vari kubvuma here kuuya, isusu tigare tichiendesa vanhu kunoenda kunoreesa kuvhota. But tabotsvaka kucommunicata nezeki and tobatsira kuti tinowana mindiro inoita kuti vanhu varese kuvhota, vasinganidzi kuti vatsvage transport vaende ikoko. But tiri kuitira ndezvekuti takatadza even kunzwanana paprograma yekutanga yavaiseta apo mavoter registration centers kuchikoro.
Chii chakakoshera kuti vadzidzi vange vachienda kunonyoresa kuvhota?
Zvese zvatiri kuchema nazvo semastudents zvese, kubva kuschool fees, tichitaura nyaya dzefood, tichitaura nyaya dzekushaya mabasa, zvese zvinobva pautungamiri wenyika. And ipapo the only way vanobatikira panyaya dzekutungamira nyika inyaya yekusarudza vanhu vachatungamira nyika yacho, kuitira kuti kana mangwana takuvadzidza takuvaudza kuti izvi hatina apa maistitutions edu, tichitaura vanhu vatoziva kuti tichitakavaita ipapo, because kusokurega kusarudza munhu ari kukutungamira zvinotokutorera kodzero yekuti ugone kucomplaina kana kutotaura nezvinhu zviri kutoitika, because iwewo hwakatosiyana nazvo kutaura. Saka ndezvatinotsvaa kuti ezvichaipa tinosangana nevastudents tivaudza kuti zvaka koshera pakuti ukabatikira panyaya kadaro nesimba rakawanda ndekuta mutungamiri wacho kuti apa makweresene apa because ndionenge kuti muchaita
saka chirongwa ichi chiri kutanga riini chichipera riini
ichi chakatotanga ndikati mamanzi anosvika 6 tatanga but tiri kuti amplify with time because zvimwe tinozongoona pachairesha tiri kuona kuti apa tinengota voter education tichisiya pakadaro tikaona kuti aiwa zvirinani tiende kunoda voter registration izvetakuona kuti aiwa zvirinani kuti tiende navo kunovato registra kuvota tovadzosa kuchikoro tiri kutoda futi kuti tikabudisa ipapo totikumbira zvechegona kuuya kumalearning institution ende chirongwa ichi chafambirira kumberi until the last day inozomisa kuregista kuvota because hazvina mari yatiri kuwana mukati zvingori ngoda kuti panosvika time yeelection isusu sevaunion togara pasi toti aiwa isusu basa redu takaribata mastudents edu ese yakatomaregista ese kuvota.
Avo vange vari mutungamiri wezinasu vabenon ncuve vari parunhare muHarare nachonga kandemiri westudio 7. Tovambotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakaudza nezuro nhumwa dzeCommonwealth kuti mamiriro ekodzero dzevanhu munyika haana kumira zvakanaka, vachitizve munyika hamuna utongi hwejekerere sezvo mitemo ichishandiswa mukudzvinyirira vanhu. Newsday makare gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari kukurudzira vemabhizimisi kuti vauye kuZimbabwe kuzotanga mabhizimisi ezvekufambiswa kwemashoko kana kuti communications, vachiti muZimbabwe vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana vakadzidza izvo zvinogona kusimudzira makambani avo. Amai Mutsvangwa vakataura izvi kumusangano uri kuitirwa kuAbu Dhabi. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndikumbira kutaura namadhuku davumo professor. Professor, kumbira mari dzedu takakumirira kukadoma. Tiri vanhu veAssociated Textiles Company yaimbova kukadoma. Vakavhara 1996. Takakumbira kuti utibatsire panyaya yedu yemapensheni edu anga aiva kumuold mutual. Ukavhuma. Tikafara tikati taona loya rine experience richaitisa kuti tiwane mari dzedu. Ukashanda mari ikabuda 2019 naNovemba. Up to now mari iyo haichaoneka. Wakataura 2020 kuti kune COVID. 2021 COVID hauchauya kwatiri. Muna April this year ukatuma vanhu vaimbova vekomiti yedu kuti vauye kuzotiratidza payro. Munhu nemunhu aone pane mari yake kuti imari asaine. Zvinoreva kuti kusaina kwataita zvaireva kuti zvinoreva kuti wakatotipa mari dzedu. Hatina kupuwa mari dzedu, hazvizirizvo.
Ndoda hangu kutaurawo nyaya yamunangu ana nyingoti tiri kudzinga corruption huri huri kupera nyika. Hauto hwakapera huri nyika. Vakuru vemapurisa, vakuru veCIO, vakuru vemasoja. Rodhi inobva kukadoma kutown ichiuya kwagwesha uku. Pane mapurisa aripo ipapo ari pakati apo apo unopaziva nyika. Vari kungotora mari. It's better kuti vari kutora 10 mari. 10 pakufamba, 10 pakufamba, 10 pakufamba. It's better kuti ivo varegedze pabhane mota paende bhazi. Bhazi riripo iro panoenda mabhazi kana 2, 3. Rodhi yakadhakwa iyo asine muchitauro kuti hanzi vanhongavanobhadhara $10. $10 kuenda, $10 kudzoka. Varume mapurisa acho kana imi mapurisa enyu ndoziva kuti ndikuzvinzwa. Zvivharisei makomaunda fiti acho ngaarege kufamba. Corruption ikarege munyika bhozi hazvibatsiri. Imuri kuti corruption tiri kuda kuirwisa but hamukwanisi kuirwisa kana mapurisa izvi ari kutora $10 munhu akangoenda mutauni obhadhara $10 nechimushikashika wodzoka wobhadhara apa imi makati mushikashika ngaiitwa. Regai vanhu vafambe rodhi yakafa. Munoda kuti vatsvage mota dzakanaka dzakaita sei rodhi yakafa.
Ndaida kuzivisa vana veZimbabwe kuti muono wose wanga wakatarisana navamhonzora wava pachena ndobva ndotipwa navaZimbabwe mavazozviona here kuti zvavo zvaita vamhonzora. toda kutaura chokwadziri zvazviri zviri paground zvavo zvaita sazvinoreva nezvekuti hondo yavairwa vamhondora yavo yachiita zvikakarara zvemota nefamu muchavadii ndo zvavairwira izvezvo saka vose vakanga vachimhanya vachiinda vachindoutsira mashoko zvaitaura vamhondora vachiona sokuti chamisa wakanyanya kurashika sitereki munei mava nei masara nei zvapa mhene vana vakomisi mazviona rit ndobva ndoti vamhondora asi yeoga muzukuru ungapuwa zvinhu zvose kuti mota mbiri nefamu muzukuru wegamba rakafa vagamba rakafa rakasiya vazukuru vakawanda mazvinzo tanguti tingotenderana tiyeuchidzani kuti zvamhondora zvaita rimwe shoko rokupedzisira nderekuti mdct zita rekuti mdc alliance zita rekuti mdct nyange rikachifa zvake zvaita mhondora tanguti tionesane tatenderana.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Qatar neEcuador ndidzo nyika dzichavhura mutambo weFIFA World Cup apo dzichasangana mumutambo wekutanga nemusi wesvondo muQatar. Nyika mbiri idzi dzinoonekwa sedzakaenzana muunyanzvi hwadzo asi vanofarira zvemitambo yakasiyana-siyana. Brian Musekiwa anoti Qatar haina nhoroondo inonyanya kuzikanwa sezvo iri mumakwikwi awa sechikwata chenyika ichatambirwa makwikwi awa.
Yeah, musi weSunday ndopari kutanga World Cup, which is the biggest tournament in the world. Macountries ari kutamba Qatar neUcuador. Macountries anove madiki in terms of record of winning the World Cup kana kuti of tichikombea mamwe mateams anenge ari koko. Saka ndichiona mambiriro emutambo uyu Qatar ndo first time yavo kuvemu World Cup, courtesy of them being the host of the tournament. And also, Ukeda, yakambo enda kuma World Cup, and also, it's a decent team ku South America ko ano belonga to. Ndikada kuona ma rankings avo futi ema teams aya. Qatar is ranked 50, Ukeda is ranked 44. Saka ndiri kuona ari ma team ari sort of balanced. Saka ndiri kuona a situation where the match is going to be sort of balanced as well. Tichikonsida ma rankings avo, tichikonsida kuti iyo Qatar iri kuhost the tournament. Ukeda iriyo also another team iri good, iri decent, haitikati yakashata. But being a team kutamba ni the host, ndiri kuona unge vari sort of balanced.
Toinga mu Africa, chii chamuri kuona muzvikwata zveku Africa, chii chamungati kuti?
Muzvikwata zveku Africa ndiri kuona vachiprogressa. I think maybe three teams from Africa ndiri kuona vachiprogressa. Tikatarisa magroups aripo emaAfrican teams. Pa group A, Senegal inova iyo machampions aku Africa. Vari musame group iyoyo yeQatar, Ecuador nayo Senegal neNetherlands. Ndiri kuona vachiita either number one or number two in that group vachi qualify. Then kwaita Tunisia iri mugroup France, Australia, Denmark and Tunisia itself inokwanisa kuqualify as number two ahead of Denmark and Australia, but ndiri kungoita autovijana. Then kwaita Cameroon iri mugroup rine Brazil, Serbia, Switzerland ne Cameroon. Ndiri kuona ine chance Cameroon of qualifying, Brazil being the leaders. Then kwaita group H, Portugal, Ghana, Uruguay ne South Korea. Ndiri kuona Ghana ichiqualifya. Saka mateams andinofungira chavo chaivo kuti anokwanisa kuqualifya Ghana, Cameroon ne Senegal zviri three.
Avo vange vari vanofarira zvemitambo Brian Musekiwa ari parunhare mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Meya veHarare vaJacob Mapfumo vanorumbidza zvikuru vashandi vepakiriniki yemumbare. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti kugadziriswa kwemaHuman Rights Commission kuti basa rayo rinangane nezviri mumakwaro anodiwa nenyika dzose kungabatsira zvikuru. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, nichikusiyai muri mumaoko maChris Kande.